Manera Kamurie Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Sandake yopeta musangano wayo kuDRC. Tichakupa izvizere nezvawiriranwa nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica ava. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rotsutsumwa nekwarinoti kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa nhengo dzaro. Bazi rezvevashandi rotenda kuti panogona kunge paine uore huri kuitika mukuwaniswa basa kwevarairidzi, uye nyika inonziwo iri kuendesawo vamwe varairidzi kuRwanda, kunyange hazvo bazi rezvedzidzo richiti harina vadzidzisi vakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende hadzisi kufara neuori hunonzi huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi munyika, uyewo dzinoti hurumende inofanira kumbomira kuendesa varairidzi kunyika dzekunze dzakaita seRwanda kusvikira zvikoro zvose zvemunyika zvave nevarairidzi vakakwana. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa neparamende nevakuru vakuru kubva kumapazi edzidzo yepasi nebazi rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu, sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vajohnson Maduku vati nhengo dzeparamende dzine umbo hweuori huri kuitika pakupinzwa basa kwevarairidzi.
Kana muchida umbo tinawo zvakafanana nevanhu vakaita ECD, unaona munhu akapedzwa muna 2020 atova pabasa, asi akapedzwa muna 2018 asina basa.
VaMaduku vati zvinoshamisa kuti vamwe varairidzi vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2015 kana 2016 havasati vapinda basa, asi vamwe vakapedza gore rapfuura vatove pabasa. Nhengo dzeparamende dzaratidzawo kusafara nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe neRwanda dzakatanga bvunzo svondo rino dzekutsvaga varairidzi vachaenda kunoshandira kuRwanda.
Vamwe vakaita samai Elina Shiri Chena,
nhengo yeZanu PF kuchikamu chemadzimai kubva kuMidlands, vati hurumende ngaitange yaona kuti zvikoro zvese munyika zvave nevarairidzi vakakwana.
Ndawaso kuti mucharekomenda mamwe maticha edu kuti aende kuRwanda, chii chanyanyisa? Muno mumusha medu muZimbabwe zvikoro zvedu zvisina kukwana vadzidzisi. Motanga kuti moda kurekomenda vamwe kuti vaende kune imwe nyika kunodzidzisa uko, asi vedu vana muno vasina kukwana.
Asi vachipindura nhengo dzeparamende idzi, munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vabvuma kuti pane uori huri kuitika, asi vakati vari kutora matano ekupedza dambudziko iri.
Pane
nyaya dzeuori, uye ndinoona sekuti zvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma, asi hapana umbowo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa, tinodziongorora nekuti hatidi uori sehurumende.
Mukuru anoona nezvevashandi mubazi redzidzo yepasi vaMaxwell Muguse vati zvikoro zvese munyika hazvina varairidzi vakakwana, uye varairidzi vese vari mutoro wakarema. Vati semuenzaniso pakirasi yeEDC inofanira kunge iine vana makumi maviri, asi pari zvino makirasi aya ane vana makumi manomwe kana kudarika. Vati vese vanoita zveuori vanodzingwa kana vachinge vabatwa. Vakati pari zvino pane mumwe mukuru mubazi ravo kumatebeleland north akatodzingwa basa nekuti aitora mari dzevanhu achivimbisa kuvapinza mabasa. Panyaya yekuti pane vamwe vakawana mabasa mushure mekupedza zvidzidzo gore rapfuura, asi vamwe vakapedza kare vachishaya vamuguse vati izvi zvinoitika nekuti pane zvimwe zvidzidzo zvakaita science ne maths zvisina varairidzi mumatunhu ese munyika.
We also have a critical shortage for agricultural teachers. It's a form 5 and 6.
And the critical shortage ndinoona sezvinokonzerwa nekuti mabasa mashoma. Asi hapana humbo. Asi kana nyaya idzi dzikamangarwa, tinodziongorora nekuti hatidi hori sehurumende.
Panyaya yekuRwanda, vamasanga vati Zimbabwe ine varairidzi vakawandisa. Vatiwo pane hurongwa hwekuendesa varairidzi kuQatar neAngola.
It's not a bad thing to send the teachers to Rwanda because the same honorable members of parliament are saying teachers who completed in 2017
ndimi muri kuti vakapedza zvidzidzo muna 2017 havana mabasa saka hazvina kushata kuti vaende kuRwanda. Hatina mari yekunze, saka kana vakaenda kuRwanda kana Angola kana Zambia tinenge tave kuwana mari yekunze.
Vatiwo havaone chakashata pachirongwa ichi vachiti pane zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda zviri kushanda muZimbabwe pamwe nezvizvarwa zvemuno zviri kushandawo kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpet Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanobviswa chioko muhomwe kuti vapinde basa vachiti vese vakadzidza basa vanofanira kupinzwa basa kuti vana vawane dzidzo yakakwana pasati paitwa zvirongwa zvekuendesa vadzidzisi kunze kwenyika.
Tinokurudzira hurumende kuti ifile mavhakanzi ese ari mumaschools nevarairidzi varipo uye zvekuti vatowedzera kutrena vamwe kuti nekuti chero tikatiimploya vese varipo tichasara tine mamwe maareas anenge asina kutokavhwa. Asi nyaya yekuRwanda chero vanenge vazonzi vaende tiri kunyanyotirwadza ndechekuti hapana chibvumirano chiri kunyanyotaurwa panyaya yekuzoremekedzwa kwekodzero dzevashandi ava. Tichitarisa kuti hurumende yeRwanda yambobvumawo here kuti ichange ichiadhiya kumalabor standards ari muconstitution.
Bazi rezvedzidzo rinoti Zimbabwe ine vadzidzi mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Varairidzi varipo vanonzi vanosvika zviuru zana nemakumi mana kana kuti 140,000 uye pari kudiwa vamwe vadzidzisi dzivatsva zviuru zvina kana kuti 40,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vatungamiri venyika dziri muSadak vapeta musangano wavo wechimakumi mana nemaviri kana kuti 42nd summit kuDRC nhasi. Musangano uyu wakasarudza mutungamiri wenyika yeDRC vaAntoine Tshisekedi Chilombo kuti avisa chigaro mutsva, asi hapasati pataurwa kuti musangano wegore rinouya uchaitirwa papi chaizvo. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lourenço ndivo vakasarudzwa kuva mutevedzeri wavaChilombo. Mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage G. Geingob ndivo vakasarudzwa kuva sachigaro weSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, uye mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema ndivo vanenge vachivatevedzera. Musangano uyu wakazeyawo nyaya dzekugadzikana kwedunhu munguva yeCovid-19, nyaya yekusagadzikana kuLesotho, uye pakanzi paumbwe dare revakweguri kana kuti SADC Panel of Elders kunobatsira nyika iyi. Nyaya yemamiriro ezvinhu kuCabo Delgado Province kuMozambique yakazeyiwawo. SADC yakati mauto ayo mapfumbamwe aibatsira kuMozambique kurwisa vanopfurikidza mwero akaurayiwa. Sangano iri ratiwo riri kushushikana nemamiriro aita zvinhu muDRC, rikatiwo richakwidza nyaya iyi kuUnited Nations kuti izeyiwe kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa mwedzi unouya. SADC yakazeyawo nyaya yekusagadzikana muEswatini ikati nyaya iyi izeyiwe netroika. Gungano iri rakatiwo riri kufara neuto idzva rekurwisa matororo reSADC Regional Counter Terrorism Center kana kuti SADCRCTC riri muTanzania. SADC yakatenda Zambia nekuita sarudzo dzakachena ikatiwo inotarisira zvimwe chetezvo kubva kuAngola neLesotho mwedzi uno. Vaimbova mutungamiri wenyika yeTanzania vaJikaya Kikwete vakasarudzwa kuva sachigaro wePanel of Elders vachitevedzerwa navaParamiswami Pillay Vrapuri vaimbova mutungamiri weMauritius. SADC yakashorawo kwainoti kutemerwa zvirango kwenyika dzemuAfrica nedare House of Representatives muAmerica nenyaya yekudyidzana neRussia kana kuti Countering Malign Russian Activities in Africa Act. SADC yakati haisi kuzotora diri panyaya yekunetsana kweRussia neAmerica. SADC yakazivawo nyaya dzezvemamiriro ekunze nekuendeswa kwevamwe vanhu muutapwa kana kuti human trafficking. Muguzeya nezvedano reSADC panyaya yemutemo wakadzikwa neAmerica tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri avo vari kuDRC.
Tanzwisisa communique yevakuru veregion ino vanga vachiungana muDRC nhasi. I think chakakosha ndechekuti utungamiri weregion ino kana weAfrica unofanira kuve nemainteresi eAfrica anodetermina Africa's foreign policy. Zvekuzoti ngana ari kuti chii pamusoro penyaya iyi kana kuti ngana azoti America, China kana everyone, zvinofanira kunge zviri masecondary issues pakudevelopa maforeign policy eAfrica kana kuti eSADC as a region.
Paifanira kuitwa sei semaonerenyu?
Saka ndofungidzira kuti utungamiriri weSADC waifanira kuti pa clarity panyaya yekuti ivo vanofunga kuti roho yavo ndeipi pakumiswa kwehondo yeRussia neUkraine. Zvekuzoti ari wrong kana ari right ndiani zvofanira kuve zvinoanalyzwa navo, but chakanyanya kukosha ndechekuti tingaite sei seregion kubetsera kuti hondo imire. Remember, tiri kubva mudecade reAfrica rainoti silencing the guns of war, kuti tinyaradze sei zvombo zvehondo, and that should extend not just for Africa but for world over, kuti toita sei kuti hondo dzipere. Saka interest yedu nhasi I think yaifanira kubuda zviri pachena seregion
kuti kudii vamutandiri
kuti isusu roho yatinofanira kuplaya ndeipi kuti timise hondo zvisinei nangana. Taifanira kushowa kuti isusu tinoremekedza concept yedu yeubuntu kana kuremekedza kodzero dzevanhu, and kuti hondo inopwanya nekupama grounds yekuti kodzero dzevanhu dzisaremekedzwe. Saka ndofungidzira kuti valuza opportunity seutungamiriri weregion nekufokasa on the pressure inobva kunana America kana kunana China kuti votora position ipi. Ndifungi kuti munhu wese anokwanisa kuisa maindresi ake paside paanenge achiadresa another problem.
Munorevei?
America inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo, China inofokasa nemaindresi ayo hatinei nawo. Isu sezvizvarwa zveAfrica, chiroo yedu ndeipi pakumisa hondo yekuUkraine neRussia? Tingaite sei kuti tikwanise kushandisa malivers atinawo kuti tibetsere kunyaradzwa kwepfuti munzvimbo yeUkraine?
Avo vanga vari vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri, vanoona nezvezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vari parunare kuDRC. Nengo dzedare reparamende reCongress dzasvika dzemuAmerica dzasvika kuKenya kunoita musangano nevakachangosarudzwa kuva mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto uye vaRaila Odinga, avo vari kupikisa zvakabuda musarudzo idzi. Mumiriri weAmerica kuKenya achangobvawo mukusarudzwa amai Meg Whitman vanoti chikwata ichi chiri kutungamirirwa naSenator Chris Coons chiri kutarisirwawo kusangana nevari kusiya basa rekutungamira Kenya vaUhuru Kenyatta. VaKenyatta havana chavati vataura kusvika pari zvino nezvesarudzo idzi. Zviri kuitika muKenya zvakakosha zvikuru kuAmerica sezvo nyika mbiri idzi dziri kushanda pamwe chete kuedza kupedza hondo yemuEthiopia. Muguzeya nezvechikwata cheAmerica chaenda kuKenya ichi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Vanenge vatumisa dzimwe mari dzavo kumaelection iwayo kusarudza idzodzo dzeAmerica kuti vanhu vasarudzane zvakanaka. Panopera sarudzo paya paya, handiti maobserva anenge aripo, mamwe acho anenge achibva kuAmerica venhau vanenge varimo.
Amerika iri kukwana papi munyaya idzi tisati taenda kuri kwakanyanya?
Amerika inokwana chaizvo panyaya dzesarudzo idzodzo idzi pamwe chete nemhirizhonga inenge ichiitika munyika dzakaita sedzo kuAfrica zvokusawisisana, nokuti tikatarisa matongerwo eAmerica sarudzo dzomuAmerica padzinopera, hapana mhirizhonga inoitika. Saka painokwana ndo pokunozama kuyananisa vanenge vabva musarudzo, vamwe vachiramwa, vamwe vachipomerana mhosva kuti aiwa ramangwana ririko, tarisai seAmerica jechetere redu. Demokrasi yedu haina kuti inozoita makakatanwa, vanhu vorwisana vaizopedzisira vokurwa. Saka Amerika tingati isu chimucherechedzo wokutongwa kwenyika kwakadzikama kuri pachena ndokwainokurudzira pasi rose nokuKenya ikoko. Saka nharo dziri kuitika dzinotoda nyika inoutungamiriri yakaita seAmerica, ndiyo leader kana kuti mukuru wapasi rose uri kuenda kunoti aiwa ramangwana riripo, muchadzokazve kana muchingokwanisa kuzohwina munohwina. Ndo panoonekwa vukuru hweAmerica ipapo, pachishayikwa dzimwe nyika dzinonge dzichida kuratidza kuti ihuru. Nyika dzakaita sana China hadziindi kunoyananisa vanhu. Amerika munowana ichiwanikwa panoenda kunoyananisa vanhu, zvinoreva kuti ndiyo nyika inenge ichida kuti pasi rose rigare richiyanana maelection asati aita, maelection apfuura zvese. Tiri vana venyika imwe yeKenya, tiri vana venyika imwe kana iri dzeAfrica dzose dzahapana kurwisana. Ndo panokwana Amerika ipapo.
Ndapabata apo. Totarisawo kuti paitaurwa nezvekuzvakabuda musarudzo idzi, vamwe vekomisheni vainzi vaiti vaipokana nazvo, vamwe vachiti vaiwirirana nazvo, munoona zvichizochinja mabudiro azvakaita musarudzo here?
Handioni zvichinja mabudiro azvaita musarudzo. Zvekare panyika dzokuAfrica handi zvitsva kuvana vanenge vachirambira. Saka makotsi ariko vanoziva vari kurambira, iva vanoziva nzira dzinofanira kufambiswa nadzo kana pasina unenge agutsikana kuti vanofanira kunge vachienda kumakoti. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja, nokuti kwakuina vanhu vaiongorora maelection iwayo vanobva kune dzimwe nyika, ndovo muKenya imomo. Ivo vacho vanenge vachipomera mhosva kuti takabirwa, vanenge vaino umbowo here? Kana vano umbowo hwacho ngahugava kubudise pachena. Asi handioni kuti pane chingava chinochinja.
Vanorwira kodzero dzevanhu ndine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, vaElliot Masocha muzvinafundo vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare kuOhio muno muAmerica. Chirwere chegwirikwiti chiri kuramba chipararira munyika. Banzi rezveutano richizivisa kuti kusvika nezuro manheru kwainge kwafa vana vanosvika zana nemakumi mashanu nevasere. Asi vakabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vanonzi vainge vadarika zviuru zviviri. Gwirikwiti rakatanga kupararira kuManicaland, asi pari zvino rinonzi rapararira nyika yose. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya vana nhomba yegwirikwiti kuedza kudzivirira kuti risarambe richipararira nekuuraya vana. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru mubazi rezveutano eyakomodo Jasper Chimedza, avo vanzi nebazi iri ndivo vanofanira kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. asi Ivan Zininga we Studio 7 abata mukuru we Community Working Group on Health va Itai Rusikem.
Wangu ndingati chirwere chegwirikwiti chirwere chechinyakare chirwere chatinenge tisingatarisiri kuti senyika tinge tichirwisana nacho mumakore ano atiri kurarama.
Varosike, kana muchiti chirwere chechinyakare munoreva kuti kudii?
Chirwere ichi chinodziviririka zvakanyanyisa ndokunge tichikwanisa kubaisa vana pavanokodzera kuti vange vachibayiwa. Asi tiri kuona kuti senyika tatarisana nedambudziko regirikiti. Hongu ringadai rakatangira kumutasa district kumanyikaland, asi pari zvinezvi tiri kuona kuti chirwere ichi chave kupararira kumatunhu akasiyana siyana munyika yose.
Saka chiri kunyanyo konzera kuti denda irori regwirikwiti rirambe richifamba munyika chii?
Asi dambudziko guru ratiri kuona nderekuti nevamwe vedu vaya vanopinda madzikereke kunyanyanyanya echipostori vasingabayise vana ndingadai kuti ndo kunenge kuri kuratidzika kuti kwakatangira dambudziko ikoko. Asi nekuda kwekuti vanhu vanozosangana vamwe vanenge vachisangana ngave mumisangano yemakereke iya vanenge vachibvawo kune dzimwe nzvimbo izvo zviri kukonzera kuti dambudziko iroro ringe rakupararira kune mamwe matunhu.
Zvinofanirwa kuti zviitwe ndezvipi kuti vanhu vazvidzivirire?
Makare kare zvaiitika ndezvekuti taiona utungamiriri hwemubazi rezveutano vaiwanzoenda kunzvimbo idzodzo kunyanyanya kumanyikaland kunove ndiko kune vanhu vakati wandei vanopinda makereke iwawo echipostori iwawo vaiwanzoenda minista wehealth nevatungamiriri vamwe vemubazi rezvehurumende kunyanyanya rezveutano vachinosangana nevakuru vemakereke ivavo tiita kuti vakurudzire vanhu vemukereke mavo kuti vange vachibayisa vana. Asi nekuda kwekuti takamboita nguva yekuti pasina kusangana nevanhu ivavo tiri kuona kuti dambudziko raakutanga zvekare.
Zvamungakurudzirewo hurumende pamusoro pekufamba kune kupararira kwedenda irori ndezvipi?
Hakuna mushonga watingati unorapa gwirikwiti. Saka mushonga mukuru wekurapa gwirikwiti ndewokunge vana vavhakisinetwa kana kuti vabayiwa nhomba iya yekuvadzivirira kubva mukubata chirwere ichocho chegwirikwiti ichocho. Chimwe chatiri kukurudzira izvinezvi, munoziva kuti mumatunhu kune vana mbuya utano vaya vanobata basa guru sezvo vanogara munharaunda uye vanhu vanoitwa pamberi zvikuru munyaya dzezveutano kana tiri kumatunhu. Saka ivavo ngaze vachisusumidzwa vachipuwa pamberi kupa mabasa edzidziso nekukurudzira vabereki nevaya vanogara nevana kuti vange vachibayisa vana vavo. Kukurudzirawo zvekare kuhurumende kuti dai vasevenzawo zvekare nemasangano akazvimiririra vanga vari vemacivil society, maNGOs, machechi, matraditional leaders nekuda kwekuti tese pari zvinezvi tava nebasa guru rekuda kukurudzira vana kuti vange vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chegwirikwiti.
Avo vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti nengo yeZANU-PF vaJustice Meya Wadyajena avo vanga vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kubva kukambani yeCotco vaine vamwe vana vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika zviuru zana zvemadhora emunyika kana kuti 100,000 Zimbabwe dollars. Zvichakadaro, bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change raita musangano nevatori venhau nhasi richichema-chema kuti nhengo dzaro dzinosvika 13 dziri mujeri rechikurubhi dziri kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vati zviri pachena kuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani. ZANU PF irikutarisirwa kuita musangano wayo weCongress muna Gumiguru, kunyangwe hazvo pachifanira kuitwa sarudzo vamwe vebato iri vanoti vamunangagwa havafaniri kukwikwidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uyewo nhengo yeTCCC vaClifford Shachwayo. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Zvamutevi rikuenda kuCongress mazuva anopera ayo, and ikodzero yemunhu wose, whether in affiliate organization to the party kana kuti deep league kana women's league, kunge vanga vachitaura maresolutions avanenge vachiita pamaconferences avari kuita. Ndinoraona isusu kuti madzimai akaita conference yavo musi unou, vamwe vakapisa maresolutions out of the 3 provinces kuti vaiteka vachitsigira vamunangagwa kuti vanga vachidzosera pa first secretary yepati. Mayuti zvinoti vakarevhe vakaita zvakare conference yavo, richa conference yavo, vakasarudza leadership yavo, vakaendesa zvakare kuti kukurura kweCongress kwatiri kuenda tikutsigira zvakare vamunangagwa kuti vanga vachidziva kutungamiri yedu. Zvinotenderwa under the constitution of the musangano wedu weZANU PF kuti paresolutions yakadarova anogona kusapota candidate ichazenge chiripo paCongress sedu ipapo.
Touya kwamuri vaHlachwayo, munoona senyaya yekuti mamwe mapazi mubato iri ari kuti vamunangagwa havatofaniri kukwikwidzwa ngavapinde zvavo?
Haiwa, isu kuona kwedu kungotungana kwembudzi muchato yehuku hapana chinonyanya kuda kutarisa sereji sezvamunoziva kuti haiwa ZANU PF rabato rakuenda kwechibhabhai ndozorora. Isu hatina chinonyanya kutikatyamadza sereki kuti ndiani apinda kana hatina kupinda ndiani. Isu president wedu Emmerson Chamisa akangomirira anyone anenge auya mudariro. Macitizens ese eZimbabwe ovaratidza chikoro cheupenyu hwese, chikoro chekuti haiwa vana veZimbabwe vada kuti varemekedze, vana veZimbabwe vada kuti vadiwe, vada mutungamiriri ane rudo, vada mutungamiriri asina zvipomerwa zvakanyanya zvakawanda, vada mutungamiriri anosimudzira munhu wese. Saka isiri vatiitarisa kuti aiwa sarudzo dziri kuuya gore rino yaidzi ndedzemutungamiriri wenyika. Saka isu wese wapinda aiwa zvino inesu kungopindana kwembudzi, hatina muchato watinotarisa nendo yehuku. Isu tinotarisa kuti aiwa zviri pamberi ndezvipi vatogadzirira kuti vapurezidendi wedu Emmerson Chamisa atungamiriri nyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri vaDzikiti, mazwa zvataurwa navaHlachwayo munoti kudii?
Ndinoti ndotoshaisika kuti vangataurira ndizvo mashoko avanotaurawo, nekuti mumba mavanobva hatitozivi kuti baba ndiani mai ndiani, nyaya yekuti hazvisi pachena kuti anongomuka pamusoro apo wokuti taratidzirwa kumasuo kuti ndinga baba, obva atozozitiye baba kaakuti ndichava chinhu. Saka chinhu chakadadi chese chinoti inorganization inini mena, but it's a mob thing. Saka vachiri emob thing, you cannot look off something chiri constituted as it is kutaura kuti chizvo chinoreva kuti tichakubidza nezvakadaro. Zviri pachena kuti munyonganyonga yavo iyoyo zvinokofuira zviri nyonganyonga. Asi tarisira kazve ZANU PF zvine utongi hwedzikitere, zvinototangira kubva kudistrict yaiko akavakavakwa, maserita aivakavakwa, mabranchi aivakavakwa, kukaia madcc akavakwa, tikaenda kumaprovinces akavakwa, tikaenda kumanational executives emawings akavakwa, takuenda kucentral committee iri kuvakwa futi zvakare central committee. Sozoenda kucongress vatinoendosaya president, zvinoratidza kuti there is a systematic organization of people in respect pautongi hwedzikitere hwamakamutataurahwe. Zvinoara vasina kusarudzwa, vanokukaruka vongomira kuti ndindaangana vanaplasai nekudzidza kwavo vakaita vatongomira kuti ndizvozvo ameno.
VaHlachwayo, mazwa zvataurwa izvo navaDzikiti, hanzi munenge mune zvipomerwawo tichitarisa panyaya dzekusarudza vatungamiri.
Ukaona nevatidzani hakushuriri everyday kuda kuona kuti baba vepaanekijeu vano vakatekei vajei vari kuitei. Iye muvatidzani ndiwo anenge achinzi ana mhara pakutese vasikatarisi kuti mumba mavo zvizofana kufambisa sei. Inezvii ZANU PF haisi kutarisa kuti vevanozviti vari kuine masimba ekutungamirira nyika, asi vari bhizi kutarisa kuti chii chiri kuitika muchisi zvakamira sei. Saka chiri kuitika nekuti vari kuona huti nekuti chinhu chinonzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru avangu vari vaClifford Shachwayo veTCCC, manzwa kuna vaGilbert Dzikiti veZANU PF tashika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu Dream Washington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe vuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Air Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ungiselizelene kwalithi ishara kufanele ukuthi isebenze ke under the instruction yamapolisi ngokubana bona kufanele ke avuze umthetho.
Ibandla le-TCCC lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikhala lo mnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segokwe nembudziya edalele parliamente njalo elilunga leZANU PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ugatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancroix umnumzana Chiesa Dana. Abatshutshisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abatshutshisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abatshutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapolisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo e-Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Linkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana lenkampani yakwelebhilithane e-Boasted Beef. Kubika u-Ezra Chisaswanda.
Uthiwenga ubhote ebuka emthini emitha ukusiza inkomo yakulezi nsuku e-ASCSC ngobulawayo elethwa ngabenkampani ye-Boasted Beef yaseBrithani ngaphambilini kokwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni ngomsebenzi wale inkampani. mzela mongameli utshele umbuthano wokuvula likampani ukuthi eZimbabwe lisezathengiselana inyama lamanye amazwe aphetsheya.
Is here to stay and will never again go into the state which we saw.
Izaba khona kuze kube nini lamini, ayisoze izwiwe njengalokhu owenzakala kuqala emehlweni esikhisa sikhanya. Lokhu kuzenza isidanga lesithuthuke sibe le misebenzi. Namhlanje ngijabule kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha Boston Beef Coal Storage Company.
Umphathi ntambo wedolobha lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube wamkangele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor eyokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu ama-opportunities emsebenzi aselokhu egcwayizwe egcwayize evuleka kancane kancane, engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi siphusheni sonkeni.
Ikampani ye-Bowstead Beef iyefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane sebhulethani umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wale kampani.
Ekuntshintsheni kwahulumende kamugangu saqalisa ukubonisana lohulumende omutsha ukuthi singabuya sizovusela izakhiwo zokubulalela inkomo elizwe lonke. Njalolokhuuba sivumelane ukuthi lezi ndawo sisebenzeokunale ngamashumi amabili nanhlanu thina siyinkampani esileyodwa njalo asisizosifana imali.
Ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa seziqhathiwe kule kampani entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Coal Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Coal Storage izavulwa. Abafana sibathiye sibafundise umsebenzi. SNBC ukuthi impendule na. Lapha sikhangelele ukuthi ingasafi ngoba thina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Iminyaka le esilayo sesikhulile sesinje funa ukusishiya lathi sisebenze ama-2-3 years sishiye sifundisa abafana ukuthi company ibanjani.
Umnumzana Ishmael Ncubela ngomunye wababiziweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi siye siyavula lesi hofu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka at least lathi impilo zethu zitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi ama-cosms asebenze kuhle.
Ukugugudeka kwezomnotho lenkohlakalo kwenkampani Coal Storage Commission kwenza likampani ifadalale yagcina ivalwa eminyakeni engamashumi amabili lambili edlulileyo 22. Okwamanje ikampani ye-Bowstead Beef ithi izavula ezinye iingata zayo emashingo Shinoyi Marondera kungakudala. Imela Studio 7 ngobulawayo igama lamngeze Chiswa Sibanda.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli salelibandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentathelo izindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMahere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMahere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepha umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gifty Ostalo Sisiziva.
Ngendaba yokuqala ukuphakamisa nokuedela amaloya-ke amakhulu kubana incediseke indaba yokubana-ke exoleke ilibhasi yabo. Okwesibili nokunakekela indawo zewelfare zabezimundi zabo. Okwesithathu nokuyeqalisa indaba lekuba liphakathi njengoba sesidaleleke esathi namanye amazwi ukubana-ke siyadakala uduko olukhona lezimbapheli oluhlanganisela indaba-ke yokuabhuzwa kwe-bel ukubana itageteke abantu abaphikisa i-ZANU-PF njalo nokuthengisela ukubana-ke amalungelo abantu-ke abanjwa ezimbapheli nakabantu-ke banyindezelwa nguhulumende nokubanjwa-ke kwamajali ukubana esebenzele uku-advansa ampolitical agenda kwinto esingayikhandelelanga-ke xa ukubana kukhandelwe ukubana-ke into enjenge-code nesilungu bathi-ke umuntu ufanele abe yi-30 to bail athini-ke ezebanje ukubana kulesiqala kodwa lapho esikubonayo ukubana-ke wonke umuntu okuphikisana lezani uyabotshwa wakhanyela-ke izolo besibona wajajena obajesikomali ukubana wasontembeza $5 million kodwa-ke uhamba-ke elamabodyguard egqoke amasusu emajali kodwa-ke abe opportunity bokufanele-ke behlukumeze lokhu kuyinto esingayikalanga okanye yenzakali yikho-ke sithethe-ke inhlelo-ke esithatha kahle siyaphambe ukubana-ke sithole ukukhululwa-ke kwama-champions ethu lama-citizen-ke abotshwe-ke uhulumende kaphaka.
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba, iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake-ke abanye abajabo Harrison Nkomo namanye amagqwetha abanjengabo Beyisaba abayazakalake nendaba-ke yokukwazi-ke ukumela-ke amalungelo isizalwa njezimbabwe. Kodwa-ke into esitholayo kakhulu kubana-ke inkinga yetikundaba-ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa yokubana i-judicial akufanelanga ukuthi isebenze-ke under the instruction yama-constitution ngenxa yokubana bona kufanele-ke abhode umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Nawe sibancedisa wakhangela-ke kulo munye-ke odale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni-ke siyancedisile ngenxa yokubana-ke umuntu okufanele ukubana-ke ebe-ke umntwana-ke bona ngubabakhe ngenxa yokubana ngubaba usaphila kodwa-ke umuntu onamabhizinisi wabanjwayo engelani nendawo esazenzakala-ke enyakusini. So ke yikho okunye esikuncedisayo ngendawo zokubana-ke sincedise ngokuhla.
Umnumzana Gifty Ostalo Sisiziva ngomsekeli wesikhulumeli se-TCCC. Umkhuhlane wesihuto uvikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanje khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 belawo. Ikhansili yaleli dolobho ivika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemizimba kumbe beyintshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso, njalo abezempilakahle bayabe sebekwazi nxa sokuqhamuka. Kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala, kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane usumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bebe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana mabezalwa bekhula bethole ama-vaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi amachurch anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mhlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osuqhamuke koBulawayo unambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council ayilandeli futhi ischedule abasifakayo ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding kodwa bagcine bevale iviki yonke, and impompi nxa manzi evuya khwamphana vele irasti yona leyo, izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bebuya vele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganqakela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakoBulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhishwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamatshumi amane lengxenye i-45 baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Iqula leziphathamandla zeMelika elikhokhelwa nguSenator weDelaware umnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla lomnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe, kanye lomnumzana Raila Odinga owayencintisa kusikhundla esifanayo osiphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba. loba enkundleni ye Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano. Umnumzana Ruto uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya, umnumzana Wafula Chebukati. Sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungani obuthile lalo ozobubha uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisa ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolelezi ezikhona bamchithe lo kade bona sebezinamathanelayo bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abasekeli hlangothi, bababone bobabili babezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini uwenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamaselela umuntu othile. Kanti-ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi ma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulowakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwenzo abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamashu. So kubalulekile ukuthi bameceleni, mabengamangeceleni basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner esola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi indukulo xa kuxa?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni indulo xa kuyowelaphi kunzima ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngubani. Laba bantu bebengujiki lobhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele lowo muntu akhethe ukumpha lona ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi uba kuRaila Odinga nguyo lama MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya, ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesiamakikuyo oyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuthiwa kungenzeka luqhamuke udlame, kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesibili ele-rerun luba khona odlame, lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobileyo ngubani. Ludalwa yilaba ababe benqotshiwe ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngojiki lobhanqa, kwaba nomahluko omncane sokusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awokutshotshozela udlakela. uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele onkosazana nomthandazo onkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Zano PF Central Committee umankomazana usungula lingxoxo.
Abantu abethe umthetho banama rights wabo kufanele ukuthi ama rights lawo alandelele irregardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali. Ma ukuthiwa abantu baboshiwe situation enjalo kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma ukuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke. Ungabi nokukhetha. Ungabi nokukhetha ngoba a kind is a kind.
Ye, kwalethe nathi utaba kola.
Utaba lolu olabantu ababoshayo lolu. Ukuthi asilukhangeli ngendlela omeli ngabe silukhangela ngalo. Ukhona umuntu obothwayo ebothwa okuqala ibheli into alelungelo yayo obana aphiwe bese siwa lo muntu othi ebothiwe aphiwe leyo bheli abuye futhi ayidala icala elifananayo kumbe liphonde lifanane futhi konabo kusuka kube nzima ke enkantolo ubana bekubambe njani yiko lapho osuka khona sifike kucase enjengale ekababa u-honorable uJob Skhali ukuthi why vele ephiwe ibheli watshelwa lokuthi ubheli condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku-social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i-violence waphuma laphana nawo osekwenza futhi njalo kwaphana so khonaphana ke nxa inkantolo isikuncisa ibheli bese ubona nto yikuhlukuluza kukanti-ke hhayi ikuvele ngumthetho wangikona ukuthi kona when you are given ibheli uyaphiwa ama-condition ungawephula ikhoti lalo ilungelo lokuthi ikuncisa ibheli nxa usuphenduka okwesibili.
Ngiyakuzwisisa lokho baba Kholidi. Kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana yikho esikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle baye endaweni yabo enkantolo lapho abafanele baye khona kodwa abanye sebebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe amacheini enyaweni nezandleni omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi lokho baba Kholidi angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Khona kwakhuluma ngakho sibonele uwajajena owe-ZANU PF. Siyem ngenkantolo gqoke isudu sibili kodwa labo phela uJob Skhali sibakhalele sibili abona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Khona bongela Kholidi
laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakantinto ivelela kokuzakhe izakhe iyakubiza ibisithi sambini ke ecourt xa sifike ecourt laphana-ke izikezi zingakwazi ukuthinta enxela isikhuma soray usegqoke zangabi ezakhona le esikurubi so ayisikumbeta kuhamba njani but loku sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni hhayi lami nginje ngangivumlani lakho sibili yinto embi kakhulu yena umuntu engabulala ngasho njalo engasothi umbeta useyi-threat yokuthi ona usengabulala kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le loku akunadaba vele anti yumthetho wangikona
unkomazana khonokho esikubonayo sawukugcina ngesikhathi sika-Ian Smith so kujoni kono
bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile sasinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefakwe kucustody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Kholidi ngena khona phoba
ufakani insimbi ezinyaweni lokwada mina ngathi kuvela ngapi kuze kugcina kungikhumbuza ukuthi yona yazi ngiyakhumbula nge-election eyenzekaleyo ngo-2013 lapha sabona ukuthi kona i-highest number ema-voters endaweni yana esikolweni kwabana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable 10 IBs.
Umnumzana Joseph Chuma ngowe-ZANU PF Central Committee ubexoxa endawonye lolandela ezombusazwe unkosazana nomthandazo unkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.